zvakakosha zvikuru pakupedzisira pavangava kurakidza kuneta, vangava kurakidza kuti defense yavo haina kunyatsorongeka, asi zvinokudzwa ndezvekuti vazokwanisa kuti vange vachiwina. Izvi zvaakureva kuti vawana 3 points uyezve vave pa number 2 paloko. Toona kuti timu iri pamusoro iPortugal iyo ichazotamba neUruguay. Zvakakosha kuti ange ichikwanisa kuwina kana apa. Takutarisira kuti pamwe Portugal neUruguay zvinge zvichiita mangange zvodhirowa. Zvinenge zvakureva kuti Portugal ine 4 points uyezve Uruguay inenge yave ku 2 points. Saka machances ipapo anenge ave 9 kuti kana inge ichienderera mberi inenge yakutofanira kuti inge ichidhirowa neUruguay ndokuti inenge ichienderera mberi. Toziva kuti pa2010 paWorld Cup iya akatambira muSouth Africa tinoziva kuti Saurus akaita sei kuti Ghana inge ichitadza kuti ienderere mberi kumakwikwi eWorld Cup a2010. Saka igood chance yokuti Ghana inge ichizosera zvakaitika kuSouth Africa 2010. Takatarisira sevanhu vekuAfrica kuti Portugal neUruguay zvinge zvichidhirowa ndokuti Ghana ive nechance yokuenderera mberi, asi result yanhasi yanga yakakosha zvikuru pavafana veGhana.
Tombotarisawo mutambo weCameroon wayatamba nhasi, munoona zvichizofambawo sei ipapa?
Tirikufara zvikuru nekuti tiriona kuti Cameroon yakwanisa kuti inge ichiqualize kuti ikwanise kuti mutambo upere uri 3-3. Iye zvino tikatarisa toona kuti pa2 days apa vafana veAfrica vakwanisa kuti vange vachigoisa 8 goals, tichitarisa nezoro kuti Morocco yakwanisa kugoisa 2, nhasi Ghana 3 neCameroon 3. Saka pakugoisa pa2 kuita zviri nani, netro yavo iyoyo vave ne1 point. Asi grupu racho rakati remei cause tirikuona kuti kune Brazil, Switzerland, Cameroon naiyo Serbia. Iyezve Brazil inotarisira kuti inge ichimamechis avo akati wandei pamutambo iyoyo, asi Cameroon ine mutambo wakati remei cause ichazotamba nechikwata cheBrazil. Ipapo kunenge kwakati omei. Ne1 point iyoyo vakatarisira kuti vange vachikunda chikwata cheBrazil, asi zvakuzodependa nekuti iyo Brazil neSwitzerland zvanhasi zvichatamba sei. Brazil ikakunda, machances eCameroon anenge aripo kuti vange vachikwanisa kupedzisira vave kuenderera mberi. Asi mutambo waifanira kuti vange vachiwina nhasi, asi vazokwanisa kuti vange vachiwana point iyoyo inogona kuti inge yakakosha. Asi kana tichitarisa nevafana vekuGhana vekuCameroon zvakatiwo mbichana kuti vange vachienderera mberi, asi tinofara nepoint yavakakwanisa kuti vange vachiwana nhasi.